Nasi sebatore MDC ita meeting ya standing committee. Uye acting president wedu wa advocate Nathan Chamisa wa sheza ma district chairperson of 210 constituencies mu Zimbabwe kuti vauye kuzotikurukure nezvakaitwa National Council nezvekuita nevamwe mutungamiriri wedu.
Saka zvii zvikuru zvabuda mumusangano iwoyo?
Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti madistricts chairpersons nevuyepi vati ivo vari kuendosa, vari kubvumirana nezvakaitwa neNational Council. Because National Council ndo body ine masimba ekubvisa vanhu kana kutsvisa vanhu muzvigaro. Takamirira Congress. Saka vabvuma kuti zvakaitwa kuti advocate Honorable Chamisa vaite acting president vari kubvumirana nazvo. Uyewo vakati ivo hazvineki sense kuti kune vanhu vari kuti kuitwe extraordinary Congress. Extraordinary Congress havasi kuida, vari kuti ivo dai mari iyoyo yoda kuitwa nayo extraordinary Congress yatogwa tagadzirira sarudzo rwekuitwa muna 2018. Uyewo vari kuda kuti makakatana apere kuvakuru vedu vakavhekerwa.
Tanzwawo kuti kune vamwe vasina kupinda musangano iwoyu vari kutungamiri vakaita samuzvare Thokozani Kupe. Zvinorevei kusavepo kwavo kumusangano wamaita nhasi?
Havana kuuya. Hazvisi zvokutanga izvi. Havana kutanga nenhasi. Vakutopedza gore vasingauyi kumusangano. Asi kana uri mutungamiririka haungati iwewe zvinhu zvaita zvisiri izvo kumusangano kwauri iwewe. Wotanga kubuda pamba, womanya parod, wotanga kuimba. Hatimbokuwisisai kana vane nyunyuto sevatungamiri vakavhotegwa mucongress 2014 vanoziva nzira dzokuteedzera kuti tigadzirise nyunyuto iyoyo.
Takanzwawo ivo vachamisa vachitaura kuti vachadaidzira musangano wechimbichimbi kune vamwe vavari kunetsana navo nenyaya yeutungamiri. Zviri kutarisirwa kuitwa riini izvi?
Zviri kuitika izvozvo tichitaura izvozvi kune vamwe vedu vakuru vedu. President vedu vachamisa vaenda kunotaura navo vakavakumbira kuti vambotsvitsa mashoko kune vanhu vedu vavava vachiri kunyunyuta kuti tione kuti zvomwei. Tine vimbiso yekuti kana zvatifambei totenda kuti maybe mavhiki anoteerava zvinenge kwataurirwana kwahwisisana kuti toita sei.